DJ Ranga, keep it in. Ekishen, Richie Kang, as Baba Darlington, expandable with it.
Expandable with it.
When we are well, it's gone. The policeman, he could bat a pistol. He will agonize, he tipped my Zygon. Tima pisa to rover, ne proton. Sell, urikuta misa selera. Vita kukanya kanya, ne ma patanat, ne ma banana. Banabas, wanti kota apa, pa ita apa kati, we dead. Azuri, wana mandunge, ne kuti unoite nisabude. Mubako, pandina pina nifime. Kana muri muzu, itani sume. Samambo, azuri, wana mandunge. Kuti unoite ndisabude mubako panino pinda ndivime kana muri muzu itandisume samoke uri kuburitsa mativi wora zvakutomboda wongo ambongorora aki seyaka umbwa na nowa kunge Matthias mere vadzopongomora since atinga kuti une minzi but uri pekti saka une binzi anditi kunge moira nemubanditi kunge baba harare ndichakuimbira chiti wirere saka kapchambroka kwa kakachava raisa nenzara asu wakapejewa kupa wavara kiza kuti uri boss kunge yala riki ya pezewa shambo da short rasta ambo notipa banana shimwe tinga menyerwa kupa wabate chimuti chancho kusika mangwana asu unashikirwa asu uri mwana mandunge nekuti unoite ndisabude mubako pandina pinda ndivime kana muri muzu itandisume samambo azuri mwana wandunge nekuti unoita ndisabude mubako pandina pinda ndivime kana muri muzu itandisume samambo une mweya weuliscon ne policeman kubata piston iwe agnes tipe ma zygon tima bisi to rover ne proton sell urikuta misa selera kuita kukanya kanya ne ma patanat ne ma banana Banabas, wanti kwaza apa, pa ita apa kati, we dead. Azuri, wana mandunge, nekuti unoite ndisabude, mubako. Pandina pinda ndivime, kana muri muzu, itandisume, samambo. Azuri, wana mandunge, nekuti unoite ndisabude, mubako. Pandina pinda ndivime, kana muri muzu, itandisume, samambo. Okay, uri kuburitsa mativi wora, zvakutomboda wongo ambo ongorora. Nanowa kunge Matthias mere vadzopongomora since atinga kuti une minzi but uri pekti saka une binzi anditi kunge moira nemubanditi kunge baba harare ndichakuimbira chiti we dead saka kapchambroka kwa kakachava raisa nenzara asu wakapejewa kupa wavara kiza kuti uri boss kunge yala riki ya pezewa shambo da short rasta ambo notipa banana shimwe tinga menyerwa kupa wabate chimuti chancho kusika mangwana asu unashikirwa asu uri mwana mandunge nekuti unoite ndisabude mubako pandina pinda ndivime kana muri muzu itandisume samambo asu uri mwana mandunge nekuti unoite ndisabude